This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera wakanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, 19, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova sachigaro veZanu PF muHarare Province vaAmos Midzi vashaya.
Hurumende inodududza paurongwa hwayo hwekumbomisa kutengesa chrome kunze kwenyika.
Kanzuru yeGweru inomiswa kuvharira mvura vane zvikwereti, uye dare rinoti ngaivhure mvura dzayange yavharira vagari.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto, uye vakambomiswa kuve nhengo yebato reZanu PF vaAmos Midzi, vawanikwa vakafa vari motokari yavo kupurazi ravo remarirangwe riri kuBeatrice. Vataura vakamirira mhuri uye vari nhengo yeCentral Committee yeZanu PF vaCornelius Bwanya vanoti semhuri havasati vave kukwanisa kutaura nezverufu urwu sezvo vasati vapiwa ongororo iri kuitwa nemapurisa. Asi mashoko aburitswa nemapepanhau anosanganisira reHerald anoti vaMidzi vawanikwa vakafa vakagara kumashure kwemotokari yavo iyo inonzi yanga yakakiyiwa. Mapurisa anonzi atozoita zvekupwanya dhoo kuti akwanise kutora mutumbi wavaMidzi. Kii dzemotokari dzinonzi dzazowanikwa dzakaiswa pasi pekapeti motokari iyi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati vanga vasingakwanisi kutaura neStudio 7 sezvo vanga vari musangano.
VaMidzi vakambove mumiriri weZimbabwe kuAmerica vasati vaitwa gurukota rezvemigodhi nezvicherwa uye gurukota rezvemhando dzemoto. Vakazosarudzwa kuvesa chigaro weZanu PF mudunhu reHarare, chigaro chavakanga vakabata kusvika gore rino pavakazomiswa kuve nhengo yebato kwemakore mashanu vachipomerwa mhosva yekuve mumwe wechikwata chinonzi chinotsigira amai Joyce Mujuru. Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kune vakashanda navaMidzi uye varisa chigaro weZanu PF mudunhu reHarare vaGodwills Masimirembwa, asi vati havasati vakukwanisa kutaura nezvenyaya iyi kusvika vemhuri vataura. VaMidzi vakaberekwa musi wa4 Chikunguru mugore ra1952. Ngatinzwei kubva kuna vaBwanya.
Ndingangoti without taking much of your time ka pane zvino hapana chandingakutaurirei nekuti rufu urwu rune chekuita nekuongororwa nemapurisa. Saka ndingangokuti in short, I would refer you to the police spokesperson. From there katazopuwa information nepolisi by way of police report, tingazokupa zvedu any social input maerano nechimiro chemunhu.
Panga patobuda mashoko ekuti vanenge vatora upenyu hwavo, semhuri munotambira sei mashoko ava kubudai?
No, parizvi hatigoni kukomenda on that because yes, life yemunhu yaenda in a way yekuti haina urwere mukati. But as a result of that death sezvayari yaongororwa, iri kuongororwa nemapurisa, kusaka officially hasati ane report yekuti cause of death chii.
Asi mapurisa atambokuudzai kuti mungawana rini cause of death?
No, I hope by end of our business tomorrow thing party that we finish the information here of their findings.
Tinonzwawo kuti maamuchinyunyuta semhuri kuti hamuna kupiwa mukana wekuti muone pavashaikira kana kusvika pavanga vari. Mazvitambirawo sei?
Handifungi nekuti muiro wedu atasvika nekusvika kwedu kana takasiyana-siyana yedu. Kana paina aona muonero iwoyo muonero wake, but all I can advise you at the moment, I would not comment on anything other than if the police report comes and then we'll comment.
Avo vanga vari vataura vakamirira mhuri yekwaMidzi uye vari muzukuru wavaMidzi vaCornelius Bwanya vari parunhare muHarare neStudio 7.
Hurumende yazivisa kuti kutengeswa kwechicherwa chekromu kunze kwenyika kwave kubvumidzwa mushure mekunge hurumende yaona kuti iri kurasikirwa nemari yakawanda zvikuru nekumborambidza kutengesa kromu kwayakaita. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rinoona nezvemigodhi vaWalter Chidhakwa vati dare remakurukota ehurumende rakagara pasi rikaona zvakakodzera kuti koromo itange kutengeswa kunze kwenyika mushure mekunge vaona kuti Zimbabwe yairasikirwa nemari yakawanda zvikuru nekusatengesa idzo dzimwe nyika dzayakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa dzichiita mazakwatira emari.
Kurambidza kwatakaita kutengeswa kwekoromo kunze hakuna kutipa zvataitarisira pamusana pekuti hatigone kuzviita tisina kunge tawirirana neSouth Africa, nokuti South Africa inotoone koromowo yakawanda. Saka isusu tikarambidza kutengeswa kwekoromo, South Africa haisina kurambidza. Zvinoreva kuti iko vanhu vanga vachitenga kuno vachangoenda kunotenga kuSouth Africa, isu vedu vanhu voshaya zvokuita. Saka tagara pasi takazowirirana, dare guru rekabineti rikabvuma kuti iko koromo itange kutengeswa kune dzimwe nyika isati ya proseswa kana kuti isati ya bikwa.
Vachidhakwa vati Zimbabwe ine mamiriyoni mazana mapfumbamwe ematani ekoromo agere zvavo asiri kutengeswa. Zvavati akatengeswa zvichaita kuti nyika iwane cheuviri kubva mukoromo iyi. Vachidhakwa vati makambani 12 chete anga agara achibika koromo ndiwo achabvumidzwa kutengesa koromo isati yabikwa kunze kwenyika.
Hurumende ichange ichigadzira urongwa hwekambani ichabvumidzwa kutengesa koromo kune dzimwe nyika. Iyi ichange yakandangana nemasmall scale edu, vanhu vedu vanoproducer koromo, kuti vakwanise kutsvaga koromo iyoyo, kumaina koromo iyoyo vachitengesa kune iyoyi kambani yehurumende. Iyo kambani yehurumende ndiyo inozotengesa kune dzimwe nyika.
Vachidhakwa vanoti vanhu vazhinji vakanga varasikirwa nemabasa zvichitevera kumbomiswa kwakaitwa kutengeswa kwekoromo.
Saka izvi zviri kuitirwa kuti iko vanhu vedu vakanga vasisina pokubata pamusana pekuti ipo takanga tabhana, takanga tarambidza kutengeswa kwekoromo, vachikwanisa zvakare kudzokera mumabasa avo. Tinoda kuvakurudzira kuti vadzokere mumabasa avo. Tinoda kuvaudzawo zvakare kuti iko tine urongwa hwekutsvaga mari yemshina yekuvabatsira nayo.
Vachidhakwa vati kubvumidza kwavaita kuti koromo itengeswe kwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika uwo huri kuramba huchiwira pasi.
Kusimudza kwataita kana kuti kulifta kwataita bhani hakusi zvachose, nokuti munozviziva kuti muchirongwa chedu cheZim Asset tine chirongwa chinonzi value addition nebeneficiation. Zvinoreva kuti iko zvese zvatinochera zvinofanira kutanga zvabikwa muno muZimbabwe zvisati zvatengeserwa kune dzimwe nyika. Saka pakusimudza bhani kwataita ndekwekungoti chete tiwane mukana wekuti tigotenga mimwe mishini yekubikisa. Tikanga tane mishini yakakwana yekubikisa tichazenge tichidzokera zvakare kunoti hatichisina reason yekuti iko vanhu vaende vanotengesa chrome kunze kwenyika, nokuti isu muno taane mishini yakakwana yekubikisa koromo. Chechipiri, magetsi edu taane magetsi akakwana, nokuti kubika koromo kunoda magetsi akawanda. Saka tinenge taane mishini nemagetsi anoita kuti tikwanise kubika koromo muno muZimbabwe.
Vachidhakwa vati kubvumidza kwavaita sehurumende kuti koromo itengeswe kunze kuchaitawo kuti Zimbabwe iwane mari yekunze yakawanda. Zimbabwe ndiyo inotevera South Africa pauwandu hwekucherwa kwekoromo, uye yakambomisa kutengeswa kwekoromo muna 2011 ichiti inoda kutanga yawedzera uremu hwekoromo isati yatengesa koromo iyi kuitira kuti nyika iwane mari iri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare repamusoro muBulawayo rinoti kanzuro yeguta reGweru inofanirwa kumbomisa urongwa hwayo hwekuvharira mvura kuvagari vemuguta iri vane zvikwerete kukanzuru. Mutorodo wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mtongo wa upanya ya kakwizwa ni wagari we mgueru mdarire pa msoro mbulawayo, mtongi we dare iri Justice Martin Makonese vakati, kanzuru yegutare gueru inofanu wakumbo mira kufarira wagari mvura, uye kutivurire mvura kufagari wa yaive yato farira mvura kare. Vamakonese vakapa mtongo yu nemswe China, mwishiro mekunge dare iranzo wachikumbiro chechimbi chimbi, kufakune wa mwe wagari makumima vire ne washanu we mgueru, vaive wavariru wa mvura. Wa Reginald Chidawanyika, wavari kumirira wagari wa Pasipe Zimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti vakasvitsa mtongo uyu kuvakuru vakuru veGweru City Council neZuro, uye kuti mtongo wacho unoti kana kanzuri ichida kupikisa mtongo uyu, ine mazuva gumi ekuita izvi, asi inofanirwa kutanga yavhurira vagari mvura, isati yasvika kudare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru panyaya iyi, sezvo meya weGweru vaMutendi Kombai pamwe nemunyori wekanzuru vaDaniel Matau vange vasingadavire nharo mbozha dzavo. Kanzuru yeguta reGweru yanga iri kuvharira mvura vagari vane zvikwereti zvemitero yemvura ukuvo ichiendesa vamwe kumagweta. Vagari vakakwira kudarira High Court ava vaiva vavharirwa mvura vanosanganisira vamwe vane zvikwereti zvine mari shoma shoma inosvika madhora makumi mana kwozoita vamwe vane mari inopfuura mazana matatu emadhora. Muchikumbiro chavo kudare, vagari ava vakati vakarwadziwa nedanho rekanzuru rekuvavharira mvura zvisinei kuti vaive vabvumirana nekanzuru urongwa hwekubhadhara zvikwereti zvavo pashoma nepashoma uye vaitove mushishi rekubhadhara zvikwereti izvi. Mumutongo wavo, Justice Makonese vakati kanzuru yange isina mvumo yekuvharira vagari mvura sezvo yave isina kumbotsvaga mvumo yekuita izvi kumatare. Bumbiro idzva remitemo yenyika rinokoshesa kodzero yekuti vanhu vawane mvura yakacheneswa pasi pesection 77 yebumbiro iri. Kanzuro yeguta reGweru inoti vanhu vane zvikwereti zvemitero zvinopfuura mamiriyoni masere emadhora uye sekune mamwe maguta munyika. Zvikwereti izvi zviri kutadzisa makanzuru kuti aite mabasa anotarisirwa kuita nemazvo. Mwedzi wapera, makanzura eguta reGweru akaratidza kuti ainge asina kuwirirana padanho rekuvharira vanhu mvura, ukuwo meya weguta vachiti kanzuru inofanirwa kutaurirana nyaya iyi nevagari. Mugwaro renyunyuto kukanzuru rakasainwa nevanhu makumi mashanu nemumwe musi wa26 Chivabvu, vagari vakati kanzuru inofanirwa kumisa urongwa hwekuvharira vanhu mvura yoisa simba rayo mukutakura marara ari mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vasimbaradza kuti kudzidzisa mauto emuIraq zvechimbi-chimbi ndiyo chete nzira inogona kubudirira mukurwisana nechikwata cheIslamic State. VaObama vakataura mashoko aya neZuro muGermany vachiti muzinda wemauto emuAmerica wePentagon urushanda neurongwa hwekusimbaradza kudzidziswa kwemauto emuIraq uye kuona kuti mauto aya adzidziswa kushanda nemazvo. Asi vakatiwo kudzidziswa kwemauto erudzi rwechisuni kunofanira kuva pamusorosoro peurongwa hwekudzidziswa kwemauto emuIraq.
Greece iyo yakaremerwa nezvikwerete yapa urongwa hwayo hwekuwandudza upfumi kumasangano anokweretesa pasi rose. Greece yaita izvi senzira yekuona kuti haikundikane kubhadhara chikwerete chayo panopera mwedzi uno. Asi zviri muurongwa hwenyika iyi hwekuwandudza upfumi hwayo hazvina kuburitswa pachena. Asi vamwe vakuru vakuru vanoti urongwa hwekuwandudza upfumi huri kutarisa kushandisa mari yehurumende nemazvo uye kutsvaga nzira dzinoita kuti hurumende iwane mari.
Sangano reve mabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI rinoti kuti vemakambani vatange kuita choviri vanofanira kunge voshandawo pazvikamu zvinopfuura 60 kubva muzana. Asi iko zvino sangano iri rinoti maindustry emunyika ari kushanda ari pazvikamu 30 nezvipfumbamwe kubva muzana panguva imwe cheteyo zvichienzaniswa negore rapera. Makambani gorera pera aishanda ari pasi pezvikamu zvinoiti darikei zvikamu 30 nezvinomwe kubva muzana. Mashoko aya ari mugwaro rakaendeswa kugurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa neCZI pagadziriro yegwara remafambiro ezveupfumi yepakati pegore ichaparurwa nebazi ravaChinamasa.
Muna 2009 kushanda kwemaindustry kwainge kwadzikira kusvika pazvikamu 10 kubva muzana. Asi munguva yehurumende mubatanidzwa kushanda uku kwakakwira kusvika pazvikamu 50 nezvinomwe kubva muzana, asi zvinhu zvakadzokerazve kumawere mukupera kwehurumende mubatanidzwa. Kusashanda zvakanaka kwemaindustry kwapa kuti vanhu vakawanda vagume votengesa zvinhu mumigwagwa. Ongororo yeWorld Bank inoti vanhu vanosvika mamiriyoni 500,000 vari kutengesa mumigwagwa muZimbabwe.
Asisi zeta inoti divi rezvivakwa rinenge riri kuita zviri nani. Asi maindustry ane chekuita nefotereza nekugadzirwa kwemaplastic, uwandu hwenyama hwemombe nehuku huri kutengeswa hunonzi waderera zvakanyanya, zvimwe chetewozvo panyaya yemukaka wemombe. Zvinhu zvekunze zviri kupinda munyika nemutengo wakaderera zviri kupawo kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo maindustry. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reCZI vabusisa moyo kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kufara nenyaya yekuti yatoti kwirei, asi yakwira bicha. Tangati chakatarisira kuti ine maindustry akafambira kukwira kusvika kuma70%. Ndo patingati isu tinenge tasvika pachinhano chekuti tiri kufara nazvo. Izvezvi tichiri pasi 39%. Inoreva kuti hatisati tasvika kwatakafanira kusvika.
Zvingava zvikonzero zvei zviri kuita kuti maindustry kana kugadzirwa kwezvinhu maindustry umu kusakwire kusvika pamuri kuda pa70%?
Pane zvinhu zvakawanda zvatiri kutarisa. Makambani edu afamba kwechinguva achisangana nezvakasiyana siyana. Takamboita inonzi hyperinflation, kukwira kwemitengo yezvinhu kwakanyanyisisa. Tikazosvika muna 2009 pachinhano chedollarization. Saka zvinhu zvese izvi makambani haana kunyatsosimba kuti ashande nenzira. Saka takatarisira kuti takafanira kuita mitemo inobatsira makambani, ichitarisa kuti makambani aya afamba akasangana nezvinhu zvakawanda wanda zvakaita sana dollarization kana hyperinflation, ari kuda kubatsirwa. They are very weak.
Saka zvii zvamuri kuita imi kuedza kugadzirisa iro dambudziko irori rekuti muwandire makambani rubatsiro?
Mitemo ndiyo yakakosha. Mitemo, makambani anoshanda pasi pemitemo yenyika. Saka tinotaura, tiri kutaura seCZI, tiri kutaura neministry yedu, Ministry of Industry, tiri kutaura neMinistry of Finance, tiri kutaura neMinistry of Agriculture. Kuti ngatiitei mitemo inoita kuti mashandiro emakambani aendere mberi nenzira. Nekuti zvakawanda zvinhu zvinoita kuti makambani asashande pamitemo ipapo.
Ndeipi mitemo yamuri kutarisa apa vapo?
Kune mitemo yemapemits. Kana makambani achida kuimporta zvinhu, kunodiwa mapemits akawanda wanda.
Mutungamiri wesangano reCZI vabusisa moyo vari parunare muHarare.
Dare rinoona nezvesarudzo rinoti sarudzo yemuhurungwe West ngaienderere mberi mangwana zvisinei nechikumbiro chekumisa sarudzo iyi chakaiswa mudare iri navatemba muliswa. Vamuliswa avari kukwikwidza vakazvimirira zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa mubato reZANUPF vakanga vakumbira dare iri kuti rimise sarudzo iyi sezvo muhurungwe West muri kuitika mhirizhonga yavanoti ichatadzisa vanhu kunovhota vakasununguka. Asi dare rati nyaya iyi inofanirwa kunzwikwa mudare repamusoro mushure mesarudzo. Chris Gande weStudio 7 abata vamuliswa kuti tinzwe zvaitika.
ayafamba zvakanaka zvandatenda dare yatendera kunzwa nyaya yacho nekuti vanochipokana nawo vanga vachiti aiwa dare harigoni kunzwa nyaya kasi dare yabvuma kuti nyaya iyi yapinda mudare chairo chairo kuti inzwika vakabvuma kuti vachombo vanga varamba kuti inini hapana zvaisafanira kupinzwa dare ikabvuma kuti vachombo futi vanovanefange vachipindawo mudare uwo nekuti pane zvakawanda zvakataura kuti madzishe aende kunotaura masabhuku zvekuita masabhuku vozotaura vana vavo tsiri paziri zvisingaenderwi nebumbiro renyika kuti masabhuku nemadzisha haafanikuakapinda nyanzi havatenderwi ndosaka tanga taenda kudare saka ndinozvitenda chero madzisha acho vanyamunga nevadandawa navane matombo vanga variko mudare ndakafara kuona madzisha arimudare nekuti hongu hamungade kuona madzishe vachibvumira kuti nzvimbo yavo inge ichishungururwa navava vachishungurudzwa ivo varipo kande ivo vari pamberi penyaya idzodzo.
Asi imimi manga muchida kuti sarudzo dzemangwana dzisaitwa, saka apa zvakuzofamba sei?
Aiwa, isu tanga tati pane zvakawanda zvanga zvichiitika murungwe West zvinobva makomrades anga arimo masoja zvisingakodzere kuti zviitike nekuti bumbiro renyika haribvumire kuti munhu amanikidzwe kuita zvaasingade. Saka takati tingaende sei kuelection, ini ndaisabvumidzwa kuenda kuvanhu ivo vanhu vaimanikidzwa kuya kumisangano vasingade ende uku hurumende iro basa rayo rakagadzira marod ikagadzira mabhoho ikapa futi mupunga kasi zvese izvi zvinoitwa nekuti ibasa rehurumende kuti hapana hurumende inotenderwa kuti vanhu vavo vanzwe nenzara. Saka iraisi yakapiwa nechina kuti ipiwe mhuri yese yezimbabwe chero ari MDC ari ZAPU ari ani saka yanga yakuda kushandiswa sekunge ZANU-PF ndokupa vanhu chikafu asi aiwa ii ZANU-PF ihurumende yezimbabwe inotungamirwa naMugabe yakapiwa mupunga iyi kuti sehurumende endai munopa vanhu.
Vatemba Muliswa vachitaura naChris Gando weStudio 7.
Vechidiki vebato Retransform Zimbabwe vanoti kusawirirana mapato anopikisa akasiyana siyana kuri kukanganisa urongwa hwemapato aya hwekubvisa hurumende yeZANU-PF pachigaro. Mashoko aya anouya apo vakatarisana nesarudzo dzemabi elections mangwana. Bato Retransform Zimbabwe riri kukwidza musarudzo idzi. Vechidiki vakawanda vanoti mapato anopikisa anofanira kuita mubatanidzwa kana achida kubvisa ZANU-PF pachigaro. Tungamiri Nkomo weStudio 7 abata munyori wezvemutemo muTransform Zimbabwe vaIgnatius Goto kuti tinzwe maonero avo.
Kupikisana kwevanhu mumapati kuri against progress as a nation. Tiri kuti isusu vanhu vese muZimbabwe vanofanira kubatana zvisinei nekuti uri werudzi rwipi. Tiende kuti ruchitendero chipi kuti tifaite ZANU-PF because semaitiro atiri kuita chinhu chatiri kurwisa chimwe chete tiri kurwisa kuti bvise ZANU-PF tishandire Zimbabwe tisungure vana vaZimbabwe kechipiri. Saka tiri kuti kana tiri mumapati ngatisapenderize the struggle tinofanira kumira pamaprinciples anoshandira upenyu hwevana vaZimbabwe paupfumi nemagariro. Saka sepati tiri kuudza maitiro epolitics matsva nekuti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kunzwisana papolitics. Hatifanira kuti kana uri weZANU-PF kana uri weMDC unorwisa mumwe munhu. Tinofanira kudzidza kuti munhu anofanira kugamuchira mafunguro emumwe munhu in as far as politics is concerned. Even kana muri mupolitical party internally munhu anofanira kudzidza kuti kana ane idea inopikisa mumwe kurovana hakusolve maproblems. Maproblems anopedzwa nokufaita nokufainda ecommon denominator. Ecommon denominator inoshandira upenyu hwevana vaZimbabwe.
Asi kuwanda-wanda kwemapato anopikisa hamuzi kuona kunge kuri kukanganisa matanho ekubvisa ZANU-PF pachigaro here sezvo ichi chiri icho chinangwa chenyu seopposition?
Ya, ndinoona kuti seopposition zvakanaka kuti mapolitical parties ese abatane agadzire aunited force inopikisa hurumende yeZANU-PF but because of a bad culture of politics iri muZimbabwe maparties edu mazhinji they are organized along political lines zvinoita kuti vasaite come together. Saka inini I believe kuti in the long run maparties anokwanisa kubatana kuita united front but the culture yatinayo mupolitics yekuti hatikwanisi kuta found a common denominator iri kuti tadzidza kubatana because vamwe vanogati e-party is a CIO project e-party is a little non-political party yeti isusu we are a people together.
vaIgnatius Goto ndivo munyori wezvemitemo mubazi revechidiki mutransform Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare natungamiri ngomo westudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tine chirongwa chethe connection umo tinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa ichi, chitumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munhau dzedu dzemitambo. Sangano retennis Zimbabwe rinoti gadziriro yemutambo mukuru weInternational Tennis Federation Old Mutual Futures Tournament iri kufamba zvakanaka. Mitambo iyi iyo ichatanga nemugovera muHarare kwemasvondo matatu ichange ine vatambi vechidiki vane makore anotangira pagumi nematatu zvichikwira vanobva kunyika dzakasiyana siyana. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaCliff Nokwara vaudza mafalasi muhlanganya uye westudio 7 kuti vari kufara zvikuru negadziriro yavo.
Vane vachibudirira vanenge vachiwana mapoint ekuti vawanike vange vachizikanwa nebato redu renonziro International Tennis Federation.
Vachange vachipinda pamitambo iyi vanobva munyika here kana kuti vanobva kune dzimwe nyika uyezve vanenge vane makore mangani?
Tine vana vemuZimbabwe vachatamba vakati wandei, asi tinavo vanobva kune dzimwe nyika dzekuna naAmerica ikoko, kuEurope, kuAsia. Tine vakawanda vari kubva kuIndia nevamwe vari kubva muno muAfrica kusanganisa ihove vemuZimbabwe. Mwana anofanira kunge adari makore 18 kuti ange achikwana kuti aregese akwanisike kunge achitamba mumitambo yakaita seiyo. Gore rino tine mutambo wevana vakomana chete kati makore ari kutora tiri kuronga kuti tinge tichiita vakomana nevasikana. Saka tinavo vana vasikana vari kutanga kuonekera pamakwikwiye mutambo paInternational Fora.
Zvakakosha sei kunge paine mitambo yakadai?
Dambudziko riripo nderemari, asi tine makambaniwo akatibatsira atakawirirana nawo akanzwa zvisimo zvedu. Tinotenda zvikuru kunana Old Mutual nekunzwisisa kwavakaita nana Zuva nana Kresa. Mukudaro however, vana vedu ndivo vanonyanyowana yatingati pachirungu benefit, ndivo vanenge vachizowana mapoint zvibodzwa zvokuti vange vachikwanisa kuzokompitawo nevamwe vana vekune dzimwe nyika anywhere in the world kana vabudirira pamitambo yakaita saiyoyo.
VaCliff Nokwara vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano retennis Zimbabwe vanga vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye westudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext messages, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tsamba yekutanga inoti, guys jonga naBlessing netimu yose ramunobata naro, ndimi tsinga dzeZimbabwe, ndifarisireiwo genga rose randinopinda naro kereke rinoti Baba Mutumwa paBechnaf, Baba Mutseneki paRusitu, Baba Muchemei paShekwa, kusanganisira hurungudo yangu Mai Watson, ndichiti pamberi nekushumira kana kurwadza tisadzoke shure, Jesu ndiye defender wedu pahondo dzose. Amen. Ndini Baba Watson kuNafatoni mubhuku raShe Madzapanda kuChipinge.
Yechipiri inoti ndimhoreserei mhuri yose yekwaMazhomba iri muZimbabwe. Ndini Ana Mazhomba.
Mumwe anoti ndingafara chose kana mukaverenga tsamba yangu. Chekutanga tinofara nenews dzechokwadi dzamunotiunzira vakomana. Tinoti rambai makashinga. Ndingafara zvakare mukandifarisira amai vangu Clara Moyo, Lord knows Moyo, Mufaro naChiedza Moyo, uye nemhuri yose yeZimbabwe vanondiziva. Ndini Lawrence Moyo kuShurugwe.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje. Nekudaro rambai muchitumira tsamba dzenyu tichiverengawo dzatinenge takwanisa, asi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vaimbowasachigaro weZanu PF mudunhu reHarare vaAmos Midzi vashaya.
Hurumende inodududza paurongwa hwayo hwekumbomisa kutengeswa kwechrome kunze kwenyika.
Kanzuru yeguta regweru inomiswa kufarira mvura kune vane zvikwerete uye dare rinoti ngaivhure mvura dzayanga yavharira vagari. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai muina Jonga naChris Gande.